Highlanders. Iyo isati yajiwa kana mutambo mwechete yaita mangage 0-0 neshesha nasi maskati. Point E yabva yapa kuti iende pamusoro pegungano rePSL mushure mekunge Capes United yakambotungamira nezuro mushure mekukunda yadha 1-0. Highlanders neshesha dzasangana munhandare yeButter Stadium kuGweru. Iyo yavhurwa nhasi mushure memakore akati wandei isingashandiswe. Ongororo yakaitwa neZifa nePSL yakaona nhandare iyi yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvichitevera gadziriso yakaitwa. Kutamba pamberi pevatsigiri vayo uku kwabatsira Shesham iyo yatora point imwe chete yakakosha nechikwata chiri kubaka moto cheHighlanders ichi. Nemangange aya, Highlanders yadzokera pamusoro pegungano iri nemapoints 10 nemashanu yakaenzana neCapes United. Asi Bhosvo iri pamusoro pemakepekepe nezvibodzwa. Shesham yacho iri pachinhanho chegumi nembiri nemapoints mapfumbamwe mugungano rezvikwata 10 nezvisere. Murayiridzi weShesham John Nyikadzino anoti chinangwa chavo kunzvenga kubuda muPSL mwaka uno.
Hatina zvakawanda zvetikutarisira kunze kuti tikwanise kuti gore rekutanga redu tinge tichigara muPSL. Makore anoteera tozotanga kuva nezvimwe zvatinotarisira kunge tichikwanisa kudarika kurarama.
Wange iyo yatangawo nhasi kushandisa nhandare yayo Colliery Stadium yarohwa pamusha payo 3-0 neBlower Chiefs. Asi vatsigiri veDynamos vari kuchema mushure mekunge chikwata chavo chatadza kurova Triangle pamusha muNational Sports Stadium nhasi ndokuita mangange 0-0. Mutsigiri weDynamos vaClayton Matisha vanoti chikwata chavo chinofarira kuwedzera mwando kudarika matambiro achiri kuita.
Tinoita samasupporters, we want more wins, we want more results. Saka tinongokurudzira kuti aite improvement in terms of playing yedu. Pane varora takatamba pamanzo ende burerono ndiro riri kutarisirwa namasupporters. Harisi kuonekwa pamwe magame zvakachidhura pekuti tinge
mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatino Tanyara vanoti murayiridzi wavo Herbert Maruwa haana mhosva nekuti asangana nematambudziko akawanda kuchikwata ichi.
Murayiridzi wedu Jombani akati problem kuti akasangana nemainjuries akava akati wandei. Saka ipapo ndoona kuti ngatimupe chance, ngatimupe time kuti arambe aripo zvacho zvino mainjuries vanhu vakudzokera mugiraundi. Saka totarisa kuti zvichafamba zvakanaka.
Kwatambwa mitambo misere zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi. Highlanders 15 points. Capes United 15 points. Ngezi Platinum Stars 13 points. FC Platinum 12 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi iYada 7 points. Green Fuel 6 points. Cranbourne 5 points. Black Rhinos 5 points. Black Rhinos neNgezi Platinum Stars dziri kutamba mutambo wadzo wechisere muNational Sports Stadium nechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.